kwadi kuti vanhu vari kunyaya kubatwa necovid-19 ende kufakwa sokawandisa idambudziko guru. Munongedzero wokuti izvo sehurumende hatina kukwanisa kukontrola chirwere ichi zvakanaka. Hatina kushandisa mukana watakapiwa we8 months uyu zvakanaka kuti mise covid-19 iyi. Asi pane zvinofanira kuitwa manje kuti izvo tichimisa chirwere ichi. Chokutanga, ngatimisei kunyanya kufamba kukurosa mabhodha vanhu vachipinda muZimbabwe. Ngatitestei vanhu zvakanyanyisa, tichiisoleta vanhu pasina kutesta nokuisoleta chirwere choramba chichingoti chingopararira. Uyezve ndokurudzira hurumende ngative nezvipatara zvokuve tichiadhimbita vanhu vabatwa necoronavhairasi. Ezvino zvipatara izvozvo zvishomanani, saka zvinoita kuti vanhu varambe vari mumusha vachingoparadzira chirwere vachirwara. Vofira imomo, hapana anoziva kuti vafanei. Tine dambudziko.
Tiri kuonawo kuti hurumende yadzika mutemo wekurambidza kufambiswa kwezvitunha kubva kune matunhu akasiyana siyana, tichinzi munhu ngaavigwe mudunhu raashayikira. Munoona sei imwe nzira here inokwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi?
Handingari sure danho iroro, nekuti vanhu vazhinji vamwe vari kubata chirwere ichi pamafunaral. Asi tingade hedu kukontrora zvitunha. Kufamba kwekorona kuri kuitwa nevanhu vapenyu vari kufamba 1-2-1-2 netsoka dzavo. Ndokwatinofanira kuvatsvaga vachiri vapenyu, tovaisoleta, tovatreata. Zvitunha zvogona kunge zviri kukontributawo bichani, asi harizi as effective as kukontrola kutesta vanhu nokuvaisoleta.
Pane vari kuchemawo Dr. Madzorera kuti dai hurumende yavheneka vanhu vasiri kubhadhara mari, nokuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana mari inodiwa yekuti vavhenekwe. Munotiwo
ndopane dambudziko gurisapo. Nyaya iripo yekuti tikontrole covid-19 inyaya yekuti hurumende ngaise mari pasaidi yekutestisa vanhu vese pachena, nokuti vazhinji 90% yevanhu vemuZimbabwe havakwanisi kubhadhara $60 yekuti angoitwa covid-19 PCR test chete. Pasina kutesta vanhu pachena, hapana kukontrola covid-19 kwatingamboite. Nyangwe tikaita lockdown kwatikaofumanzi tisingatesti vanhu pachena, hapana zvatiri kuita, tiri kuwesa nguva.
Asi muri kuonawo veruzhinji vachiteera here kurudziro yekuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi?
Zvino vanhu vatanga kufa zvakashatisisa mukoma jonga. Saka vanhu vaakutotora matanho okuzvichengetedza, havasati vasvika pachinhano chaicho chatinoda vese.